kukosha tinokurudzira vanhu vari kumwa mapiritsi emaantiretroviral ndeyekuti ngavaramba vachimwa mapiritsi avo semarayirirwo avakaitwa naana chiremba naana mukoti nemahealth workers vakavaudza kuti vanofanira kunge vachimwa zvakadai zvakadai zvekunzi kwava nemushonga unorapa HIV handifungi kuti chinhu chekutanga kuitika ikozvinezvi tagara tichingoti satigare gare makore mairi matatu kune vanongouya voti taakuwana mushonga wekurapa asi chatinoziva isu ndechekuti pamazuva anhare hatisati taudzwa kune mushonga mutsva wavako unokwanisa kurapa HIV saka vanhu ngavarambe vachimwa mushonga yavo semadzidzisirwa avakaita semamwiri avanga vagara vachiita.
Zvii zvinoitika kana munhu akamira kutora mishonga tomboti kune avo vari kuda kunge vachiedza zvimwewo?
Zvinoitika ndezvekuti kana munhu akamira kumwa mushonga panoita dambudziko rekuti kana akazoda kutanga mushonga wacho unoramba kushanda inonzi treatment phase. Saka chinokurudzirwa ndechekunzi munhu chero mushonga upi neupi zvawo une mamwirwe awo nguva neyavanoti dhozi. Munomwa masikati kana kuti munomwa manheru uyezve munomwa wakawanda zvakadii. Kana wanzi piritsi rimwe kamwe pazuva kana katatu pazuva ndozvaunofanira kunge uchiita. Kana uchimwa uchinzi kana apera mudzoke mutore umwe ndozvaunenge uchifanira kunge uchiita. Ukazomwa mapiritsi ukarega ukasiyira kazhinji kacho zvinoitika ndechekuti chirwere chako chinozomuka. Kana chamuka hachizokwanisiki kurapika nemapiritsi aripo munyika kana pasipose ekunzi arape chirwere icho. Saka zvinenge zvisingakurudzirwi ngatoti hazvibvumirwi munhu anga achimwa mapiritsi achimbopota achirega. Zvinotokurudzirwa kunyanya vanhu vari kumwa maARVs neimwe mishonga yakasiyana siyana ingava yeshuga ingava yeBP nezvekuti imwai nguva dzese semaudzirwo amunenge makaita nekuti mukazorega mishonga yacho inogona kuramba kushanda zvozonetsa pamberi apa kuti morapwa nei.
Tombotarisa iwo utachiwana hweHIV AIDS hwakamira sei pari zvino munyika?
Tingati muZimbabwe tine vanhu vanosvika iwo 1,400,000 tinotiwo ndo vari kurarama neutachiwana uyezve pane ivavo 1,200,000 vava vanhu vava pamushonga vari kumwa vari kupuwa mapiritsi. Saka nyaya yekuti kwava nemushonga unorapa inyaya inoisa upenyu hwevanhu vanosvika 1,200,000 padenje yekuti vakaregedza tinogona kuwana dambudziko guru vanhu vakafa.